zvina zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uko uko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweukraine nerussia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kutsagadzikana pasi rose mitengo yehupfu shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu mumwe mugari wemuharare amai Rita Chikoto vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro
tada kutarisana loadroads tongoti vatova kumaaraund 240 bheka sini around 280 mumatakshop kesh saka makwiriro echingwa haachanyatsonzwisisika takutoshaya kuti vangatitovaisira chii mumalanchbook nekuti chingwa chaakudhura
izvi zvatsinhirwawo navanowakatene
nao zvinhu zviri kukwira especially mumashops chikafu zvacho chakwira masaralis edu isusu acho haasi kuchinja
sachigaro vesangano regrain millers association of zimbabwe vatakadzwa musarara vanoti hondo yekuukraine yava kupa kuti vakwidzewo mitengo
nyika yerussia neukraine dzabatanidzwa zvese zvinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasi pano nokuda kwehondo iri kuitika kuukraine mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose muzimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa$495 per ton kusvika pa$685
vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi
tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwawo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose
vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo
supply yakakanganiswa global supply yakakanganiswa madistructions akaitika in terms of kulodwa mashipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoafekta supply
vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi
chekutanga gorosi racho rinenge raakudhura chechipiri rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya
munyori muzimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekuya kwemitengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja
tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo
kusanaya zvakanaka kwemvura kushaya simba kwedhora remunyika chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo ndakamirira studio 7 muharare ndini Rutendo Mawere.